kumanzo uku kune nyaya inosuwisa Blessing asisi kuti tinoti koti order yatakawana musi weMonday atisati tatsoona humbo hunoratidza kuti koti order haisi kuda kuteererwa tinonzwa hedu kuti kune nyaya yekuti kunoda kuunzwa mhuka kuti dziiswe muconservancy imomo munational conservancy but isusu zvatiri kuda kuti tiedze kuita ndezvekuti musi weFriday nyaya yekutyora court order yecondemned of court ichanzwikwa tichada kuti titaure futi pamberi pedare nenyaya iyo yatiri kunzwa yekuti kunoda kuti kuudzwe mhuka isu tinofunga kuti kana kutunzwa mhuka kadzinofunga kuti dziuye mugame park yagadzara iripo inonzi Manzou Game Park. Manzou Game Park yakasiyana neArnold Farm. Saka mhuka idzi kana dzigaradzo muManzou Game Park isusu hatina mhosva nadzo. Tinokwanisa kugara vanoisa fenzi yavo dzogara imomo. Isusu maclients edu anongoramba aripo paArnold Farm kusvika pawanikwa court order yekuvabvisa kana kuti vawanirwa kumwe kwokuenda vapiwa maoffer letters.
Ivo vadinha vati pane nzvimbo dzanga dzatowanirwa vanhu ava kuti vaende vakawanda vari kunzi vakatoenda ivo vashoma-shoma ava ndo vari kunzi vari kuda kuomesa musoro ichokwadi here?
Hachisi chokwadi vanhu vari kunzi vakaenda ava ndivai vanhu vakabviswa futi zvisiri pamutemo muna machi gore rapera isusu tisati tapindira panyaya iyi ndo vanhu vakangonosiyiwa kunonzi kulezi famu vanhu ivavo vasati vatombopiwa nemaoffer letters